Chiibo twata kabva kuna Samuel umtitizi kwatazviri izi zvichangobva kudzoro remaranjisi chakapinza France mufinal ye 2018 World Cup iyo iri kunesondo. France yave kusangana nechikwata chakunda pane imwe semifinal iri kunhasi manheru pakati peEngland neCroatia. Muteveri weHighlanders Vasipelani Maposa vanoti kukunda kwakaita France mumutambo mukuru uyu kunoratidza kuti chikwata ichi chakasimba zvokwanisa kutora mukombe mukuru uyu.
France iri kuhwina iko yaita zvokuratidza kuti mutambo uyu wanga uri final. France ndiyo ichatotora, ndiyo inofanira kunge ichitotora mukombe.
Muongorori wemutambo wenhabvu Vafara Ikambamura vanoti hapana aitarisira kuti France ingasvike mufinari vachiwedzera ivo kuti payave apa yave kunotora mukombe.
Kutanga kukunda kwayakatanga kuitaka nemawenhero avari kuitaka nemaplayers avakatakura vambana na Mbappe, aiwa varakidza kuti aiwa inyanzvi dzebhora zvokutoti izvi zvichatongotara kuti vatore mukombe uyu.
Asi kunyange hazvo France yakakunda mumutambo uyu ivo pachavo vanobvuma kuti izvi hazvina kuuya nyore sezvo Belgium yakarwisa sembumba. Belgium yacho ingadai yakakundawo mumutambo uyu dai vakashandisa mikana yakawandisa yavakawana, asi panzvimbo yekurovera mabara mugedhe yaida kuita bhora rekufamba naro mumambure. Aka kana kave kechipiri munhoroondo yeBelgium kusvika masemifinari eWorld Cup. Asi iyi yave nhoroondo sezvo France yave kutarisira finari uyezve nekutora mukombe weWorld Cup wayo wechipiri mushure mekumboita izvi muna 1998. Mumutambo uriko na 8 PM nhasi weCroatia neEngland, Croatia iri kutarisira kuna Luka Modric kuti ikunde England. Croatia ine vamwe vatambi vanotambira zvikwata zvine mukurumbira zvinoti Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Liverpool, Juventus, Inter Milan neAC Milan. Ukuwo England iri kutarisira kuna Harry Kane kuti ipinde mufinari nesondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariasi.